vachiri mujere patatombofanana mboti paite kakumbira mbijana tichimira kuti mutonga anoti chiindoava kuti judgment ichapiwa ende ichadetemina kuti next step ndechi kana achinge abuditswa namutongi kuhaikoti kura kuti akuenda kumba vachatongera vari kumba kana mutongi kuhaikoti achinge aramba kura kuti pane panozotarisika kuti chakuenda kuti kubva ipapo.
Pane mashoko ekuti vanga vari kuti havasi kunzwa zvakanaka, vari kurapwa here vari muusungwa umu, zviri kufamba sei?
Ndizvozvo, vari kurapwa varimo muusungwa, asi semunhu anorwara kuvharirwa mujere kune efekti yakuinako pamunhu, asi kurapwa vari kurapwa vana chiremba vavari kuedza kuti vange vari comfortable as possible.
Saka vari kurapwa navana chiremba vavo here kana kuti ivavo vanenge vachiunzwa nevekumajera?
Vanga vari kuonekwa nachiremba kunonzi kuti kuchikurudzi ikoko kuchipatara chepajerika.
Muri kufara here nekurapwa kwavari kuita?
The best service inogona kuwana munhu ndiyo service yekunze, but kana munhu achinge apinda mutizarira pane compromising yakuchofanira kuitwa munogamuchira zviripo zvacho, asi best scenario yatiri kuda isusu ndiye kuti vabude vanga vachitonga vari kumba uye vachiona chiremba wavanoda panguva dzinodikanwa nachiremba, kwete zvekunge vakabatwa vari mutizarira.